taparura chirongwa ichi netarisiro yekuti tichange tichidzika zuva rechishanu chekupera kwemwedzi wega wega sezuva ratichange tichichenesa guta tichikurudzira munhu wese ari muguta kuti abude nemutsvairo wake nebhini rake titsvaire guta tinonge marara guta redu rigare rakachena ndo zvaratinaro nderekuti tiite yatinoti pachirungu zero tolerance to litter hatisi kuda kuti Harare inge ine marara tinoda kuti Harare inge yakachena tachiye tachenesa Harare vana muzvina bhizimusi vouyawo vachigadzira mabuilding avo vane dzimba vachigadzirawo dzimba dzavo zvichipendwa vachisawo maruva vachigadzirisa ndo zvatida kuti tiite zvi kuti tisarambe tingoyemura maguta evamwe tisarambe tingoyemura nyika dzevamwe asi tange kuyemura redu guta reHarare.
Munenge muchiita izvi munzvimbo dzipi dzeHarare vachideme?
Kuparura chirongwa chiri kuparurirwa patown house musi wemuvhuro asi chirongwa ichi chinenge chichitekeshera neguta rese tichiti kwese kunogara vanhu kwese munhu wese tichiti tikati nhasi ngatibude munhu wese tobuda guta rese kuenda kunochenesa guta redu.
Vanhu vanenge vari kumabasa nezvimwe zvavanenge vachiita zvavanofungawo zviri pamberi muupenyu hwavo munozokwanisa sei kunge muchiconvinza vanhu ivavo kana kuvakomberedza kuti vange vachizopinda muchirongwa ichi?
Tarisiro yedu ndeyekuti vemakambani vanoshandirwa vehurumende vese munhu wese achaona kukosha kwezuva iri nokuti nzvimbo dzese dzinoshandirwa dzinofanira kugara dzakashambidzika guta rikashambidzika rinounza bhizimisi rakawanda. Saka totaura kuti munhu wese tasaivheno kubva kuhurumende vanhu vese vachati kana kanzuru yaisa zuva iri kuti ringe riro rekuchenesa guta muHarare ngatibudei chose. Tinoona kuti hurumende ine ministry yeenvironment saka tarisiro yedu ndeyekuti hurumende inotokoshesawo kuchena kwenharaunda.
Mune vemamwe makambani here nemamwe mapazi ehurumende vamuri kubatana navo muchirongwa ichi?
Tinavo vakawanda zvisvondo vemakambani vane vachibatsira tichishanda tese tichipanana pfungwa asi tikutarisa kuti kana tinge taparura chirongwa ichi vachabva vakotomoka vakawanda vachiva tichibatsirane tichenese guta redu.
Vagari vakawanda vatinotaura navo vachidema vanochema kuti hongu tinogona kunge tichitsvaira marara munzvimbo dzedu tichiunganidza asi marara aya haasi kuzotakurwa nekanzuro. Zvii zvamuri kuitawo?
Tikutarisa kuti kana chirongwa ichi tinge taparurwa taane mashandiro matsva seguta nevagari kana muzvina bhizimusi tichange tichiendesa basa kumberi pasina nyunyuto vanhu vese vaakuziva kuti basa rekuchenesa guta ibasa remunhu wese.